Mukura anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti kugara mudzimba ndiyo nzira chete ingaita kuti nyika ikunde kurwisa chirwere checoronavirus.
Social distancing is the only way inoita chirwere chisaspread. Yatinoti flattening the curve. Handiti kwezvezvi curve iri kukwira. Kuiflatena, vanhu vanofanira kumeka sure kuti havasangani vakawanda, bhikozi chirwere chinobva pane mumwe chichienda pane mumwe. Dai kuti hapana mumwe wacho then hachimbosvike, chinongoramba chiri pane munhu wani. Saka vanhu vakaramba vari kure nekure, hachizobva apa chichienda pane mumwe, chinongobva apa chodonha chorasika. But vanhu vakaramba vakangoungana vachiita zvavari kuita kumupedza nhamo, vachiita zvavari kuita kusiya soul, vari mugrupu mumachechi mumachi. Chinowanako kuenda, chinobhabha chiendapo, chinobhabha chiendapo, chobatira pane mumwe munhu, bhikozi vhairasi haisevhaivhe kana iri kunzi iprotein iri ngoripo. Ndokana ikana chimwe zvayawana pashaya hosi inongoparara. Panenge iprotein ine feti yakaitenderedza kudai, saka panongodisintegretawo feti iyo yobva yaparara.
Vachonzi vanoti sezvo vanhu vari kuramba vachienda kumabasa vachisangana, hurumende ndiyo yega ine simba rekuona kuti chirwere ichi hachiparariri kuburikidza nekutora matanho anoita kuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo. Vachonzi vanoti izvi zvikasaitwa nechimbi chimbi, nyika inogona kutozotadza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi, icho vati chinotapukiriranwa nekukasika.
Social distancing nekuona nekuziva kwedu vanhu hakwanisi kuita vari vega. Dasi vati kuti anotoda matanho ehurumende anomanikidza vanhu kuti vasange vari mumagrupu imomo. Ndosaka pachiitwa malockdown, ndosaka paita vanhu vakaitwa lockdown. Vemuno tikuona kuti havasati vanyatsotora concept yacho zvakanaka. Vari kungoti business as usual. Nekuti kana zvakadaro chirwere pachinonyatsorova muno muZimbabwe hapana anogona kuzochibata. Nekuti vanhu vari kungoita zvavo. Ngatiti tikati vanhu musapinde mutaundi, musaungane, regedzai kuungana. Anacho muzivo akakosora chinoshaya pekuenda nekuti hapana vanhu.
Vachonzi vanotiwo kanzuro yave mushishi yekugadzirisa zvipatara zvayo zvese kuitira kuti zvive nemipanda inokwanisa kuzochengeterwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi, sezvo vari kuona kuti kana coronavhairasi ikatekeshera munyika, nzvimbo dzakagadzirirwa nehurumende sechipatara chavo cheWilkins hadzigoni kuzobatsira vese vanenge vabatwa nedambudziko iri.
Mwedzi emuWilkins imomo kana achinge azara tinoenda tonoita yekuNazareth. Kana achinge azara tochitanga kufungaisa matende. Kana zvinge zvaomesesa tisati kumapoliclinics, tine makliniki mumasuburb edu ese. Tinenge taakushandisa makliniki iwaya kuti tionere varwere ipapo. Pamakliniki ipapo tinogona zvakare kusiya matende. So zvakafanana nekuti kana paHeathcliff Polyclinic, Mabvuku Polyclinic, Mfakosi Budiriro tinokwanisa kuita setup. So ndozvatiri kutarisira ke zvinezvi tichiti Wilkins okay tinogona kuisa paNazareth patori nemapatients kumakliniki uku ndokutori nevatimedari kutendera chitirigona kuchatende panapa.
Vachonzi vanotiwo pari zvino chipatara cheWilkins chiri kuvandudzwa, izvo zviri kupa kuti vafanoshandisa chipatara cheBeatrice Infectious Hospital. Vachonzi vatiwo kune mishonga inogadzirwa mudzimba kurwisa zvirwere zvakaita sechedziwa nekukosora, yakaita sekunwa malemon, kudya hutyi nezvimwe zvakadero. Vakati kana munhu abatwa necoronavhairasi anogona kutora mishonga iyi, asi zvakakosha kuti munhu uyu asasangana neruzhinji. Munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, avo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti nzvimbo dziripo pari zvino ishoma zvikuru kana pachitariswa zviri kuitika kune dzimwe nyika dzarohwa zvakanyanya nechirwere ichi.
Tikarohwawo sezvo chakaita kunyika idzodzo, tichaona kuti izvo Thorngrove neWilkins hapana nezviripo zvose. Saka izvo tiri kukurudzira maguta edu ese kuti atsvage nzvimbo dzavangaipindure vogadziridza voita mahospitari kutoisa mubhedha kuti tiwane nzvimbo dzeisolation. Chechipiri ndechekuti tinofanira kuita kuwedzera uwandu hwemaacute care facilities edu atinawo ane maventilator nezvimwe zvokubetsera vanhu vanenge vanyanyisa kurwara vaya. Izvi zvinofanira kuwanikwa kumahospitari ese edu, macentral hospitals, maprovincial hospitals and even madistrict hospitals.
vamadzorera vatiwo vachitarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika, vamwe vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanogona kupora vasina kuenda kuchipatara.
Asi nyaya yekuchengetedza vanhu vari kumba yakakosha, nokuti havasi vese vachada kuiswa muchipatara. Tinonzwa neexperience yavo vakatobuda machiri chirwere ichi kuti about 80% yevanhu vanobatwa neutachiona hwecovid-19 vanogona kupora vari kumba, havanyanyi kurwara chaizvo.
Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti tarisiro yavo kuti dunhu rega rega rive nenzvimbo inokwanisa kubatsirwa vanhu vanenge vabatwa necoronavirus.
District roga roga ringadai rine designated facility kana kuti chipatara chakamirira basa iroro rekuti pakatisangana nemunhu anenge afungidzirwa kuti aita corona, chipatara ichocho chinge chakagadzirira, chinge chichiwanikwa chiine mishini yakakwana, chinge chichiwanikwa chiine vashandi veutano vakadzidziswa kuti corona yacho vanoiita sei kana vasangana nemurwere. Ichiripo zvekare chipatara chinenge chiine zvipfeko zvevashandi veutano zvakakwana.
Chirwere ichi chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chabata vanhu vanodarika 530,000 ezviuru, vashanu vari vemuZimbabwe, uye kuuraya vanhu vanodarika 224,000 pasi rose, mumwe chete Sororo Makambari wemuZimbabwe. NASA America yavimbisa kubatsira Zimbabwe kurwisa coronavirus nemari inoita 440,000 zviuru zvemadhora ekuAmerica. Kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980, America yabatsira Zimbabwe munyaya dzeutano nemari inosvika $1 billion remadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.